Ini ndini Tanuno Kawande ndinokuchingamidzai nemufaro ndichiti heino misoro yenhau dzanhasi chitatu ndira 16/2019. Murwiri wekodzero dzevanhu Pastor Ivan Mawarire vanosunga nemapurisa zvichitevera mirishonga iri kuitika muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika muBelarus vachiti vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika munyika. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti nhengo dzaro dziri kuwandirwa zvakanyanya nebasa rekurapa vanhu vari kukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika, vamwe vacho vachiuya vaine maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights roenderera mberi nokubatsira nemagweta kuvanhu vari kusungwa mumhirizhonga yakatanga nemusi wemuvhuro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munguva iyo mhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave.